kwanga kuri arura chirongwa chekuti tipedze mirizhonga dzinobata vanhu kadzivana sikana munguva dzisarudzo. Saka nyaya dzinovabata pavanogona kunge vachirohwa vachipurufushwa vachityisidzirwa munyaya dzisarudzo dza 2018. Paita mubatsira pamwe pakati peZimbabwe Peace Project, Women's Coalition of Zimbabwe, Zimbabwe Women Lawyers Association, tichibatsidza mukushanda nemapurisa neNational Prosecuting Authority. Mukuita chiitiko ichi inhau yakanangana nekuti tiri kuda kuti tisimbise madzimai kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo, kuti vasungunuke kuti vakangosangana nemhirizhonga kana kutyisidzirwa kana kurohwa kana kutukwa tamunyaya dzisarudzo idzi, vasungunuke kuti vaende kumapurisa kuti vanotaura nyaya iyi. Mapurisa asvika zveikoko, tichaita mubatsira pamwe kuti tibatsire kuti mapurisa asagarira nyaya, asi tiite mubatsira pamwe kuti nyaya idzi dziendeke madzimai vamwe vanogadzirisirwa nyaya dzavo, vanenge vakanganisira madzimai vasungwe. Saka nyaya idzi kuchatumbuka nyaya dzakange dziriko dzanga dzisina kunge dzakashandirwa. Chirongwa ichi chiri kutarisawo zvekare kune nyaya dzakaitika chero munguva dzemamwe maelections akaitika kare. Saka munyaya yanhasi kurudziro yedu ikurudziro yekungoti tiri kuti madzimai vanofanira kuti vapinde musarudzo idzi vakasungunuka, vasingatyi, vasingafurufushwi, vasingatyurei kodzero dzavo. Munhau dzekuti dzinenge dzachikoro tichamira nemadzimai kuti nyaya idzi dzoende kumapurisa dzigadzirisiwe kusvika zvapfuura. Mukuzwisisa kwedu tinozwisisa kuti nyaya haingopereri pakungoti munhu anoripota kumapurisa chete. Madzimai vachada kubatsirwa, madzimai vachada kufambwa navo munyaya iyi, tichiita kuti vasavhundutsirwa futi kuti vakande nyaya idzi pasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinenge tichitokurudzira madzimai neruzhinji rweZimbabwe kuti achangoona zvake chero mirizhonga ichabata madzimai, mungava muzvivhitivhiti, mungava mumudzinhare, mungava mumasangano anoita nezvemapfekerwo enyika anenge ari munyaya dzemakampeni, tiri kuti vanhu vasungunuke. Madzimai sevanhu vanovhota, madzimai sevanhu vanoshanda basa remaelections vari mumakati kana mumasangano ane chekuita nesarudzo, nemadzimai vanenge vari makandidhetsi, tiri kuti hatisi kuzotendera kuti paitike mirizhonga ichibva yapfindikwa.
Asi pasarudzidziko reno mati mambotambira here zvinyunyuto zvekushungurudzwa kwemadzimai?
Zvinyunyuto zvanga zviri kuuya, zvimwe zviri kuuya pakuti madzimai vari kutukwa nemashoko anobvisa hunhu. Vari kuudzwa kunzi mahure, vamwe vari kuudzwa kunzi varoyi, vamwe vari kubva vatorohwa chaizvo. Saka nyaya dzakatotanga kuuya, tiri kudzidzisa kumapurisa dziri kugadzirisa.
Taona muine musangano nevakuru vemapurisa, kuvipisira vakubayiwo panyaya idzodzi ndeiti?
Mapurisa vavipisa kuti mune nyaya imwe yabuda yokuti kune chimwe chifanikiso chiri kumaobra police station chiri kuvhiringidza kuti vanhu vasungunuke, vati chiri kutobviswa usiku hwanhasi. Pane madzimai vanorarama vakaremara vatoita chivimbiso chekuti kubva nhasi manheru kusvikira mangwana vachaita mubatira pamwe nesu kuti tigadzirise kuti pavanenge vachiita basa ravo semapurisa vaite zvine muendeko unoita kuti madzimai vakaremara vange vachibatsirika, uye kuti madzimai mapurisa vachange vachichengetedza runyararo munguva dzemakampeni vazviite vaine maziso anoona nekudzivirira kuti vanhu vakaremara vashungurudzwe. Chimwe chavatirimbisa ndechekuti tise mubatsira pamwe navo pakuti vachatizivisa kwese kune mapurisa avo nemazita avo nenhamba dzavo kuti ndiani anenge achibata nyaya dzesarudzo, uye vavimbisa ivo kuti kune zvinhu zvakaita senyaya dzemhirizhonga dzinoitika pamacellphones nepasocial media paFacebook nepatwitter dzavanga vasati vavanyatsova neunyanzvi hwakasimba, vativimbisa kuti tinokwanisa kutambatira pamwe navo kuti vadzikise unyanzvi hwavo kuitira kuti nyaya idzi dzigadzirike. Chimwe chavati chichabuda pachena ndechekuti tiite mubatsira pamwe nebazi ravo republic relations amaicharamba kuti tishande navo kuitira kuti tizivise ruzhinji rweZimbabwe kuti kana tichinoripota nyaya idzi tozvifambisa sei, uye kuti kana dzaitika kwadzinenge dzaitika kumatirimana enyika yedu yeZimbabwe zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kupi kuti tibatirane. VeNational Prosecuting Authority vavimbisawo vakati nyaya dzicha hakuna nyaya dzichasara dzakarembera kana dzichapfindikwa, dzese dzichagadziriswa. Vakati ivo havasi kuzongomirira nyaya dzinobuda mumatare chete, asi isu seruzhinji rweZimbabwe tinosungunuka kuti titovanyorera titotaura navo tivatumidzire. Saka seWomen's Coalition of Zimbabwe nezpp nezimbabwe Women Lawyers Association tine zviitiko zvatichapa kuruzhinji rweZimbabwe kuti vane nhare dzavanogona kunge vachipona pachena vasingachajudzo kuti vaise maripoti avanenge vachisangana navo kuti zvinhu zvigadzirike.